manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 10/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inoti yabuda muurongwa wekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise dambudziko rayo rekuedza kubhadhara zvikwereti zvainazvo kunze. Mitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva nezuva hunonzi huri kuramba uchikwira zvapakuti sangano reConsumer Council of Zimbabwe rizivise nezuro kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu pamwedzi. Hurumende yoronga kuranga zvikoro zvisiri kuteedzera kurudziro yayo yekuti zvisabhadharise nemari dzekuAmerica. Ii ndiyo mimwe msore na uzedu za nasi, zichuwa kwa muri zichiba kuno Studio 7, irimu Washington DC. America inoti aichapindiri mu naurano dzekupanana mazano neZimbabwe kuti nyika ingabhadhare sei zvikwereti zvainazvo kumabhanga nedzimwe nyika dzepasi rino vanoita basa rekubatsira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vange vachiita chipatapata gore rapera rose kuedza kuwana rubatsiro urwu kuti vakwanise kugadzirisa upfumi hwenyika nekuwana zvikwereti kubva kumabhanga akaita seIMF neWorld Bank. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa nhasi muhurukuro yavaita neStudio 7 muHarare kuti America yambomira kupinda munaurirano dzekubatsira Zimbabwe nemazano ekuti ingadzoserese zvikwereti zvainazvo kana kuti High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Vachiparura budget regore rino, muzvinafundo Mutuli Ncube, vakati Zimbabwe ine chikwereti kunyika nemasangano ekunze. Chinosvika mabhiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana manomwe kana kuti $12.7 billion uye chikwereti munyika chinosvika mabhiriyoni mashanu ekuAmerica kana kuti $5 billion. Nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti, Zimbabwe ine mitero iri kuwedzerwa pamwedzi kana kuti debt arrears inosvika mabhiriyoni manomwe kana kuti $7 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kunyika gumi nenomwe dziri mu gungano reParis Club mune nyika makumi maviri dzinosanganisira America, Canada, Australia nedzimwe. Nyika ine zvikwereti kuAfrica Development Bank nekuEuropean Investment Bank. Kutadza kubhadhara zvikwereti izvi kuri kupa kuti Zimbabwe isakwanise kuwana zvimwe zvikwereti kubva muna 2022. Amai French vati Zimbabwe yave yavimbisa kuita tsarudzo dzakachena senzira yekuti ibatsirwe kubhadhara zvikwereti asi zvakakona n'anga murapwa achida.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms.
Munaurirano idzi Zimbabwe yakavimbisa kuti ichavandudza nyaya dzeutongi hwejekerere, asi kusvika pari zvino dzinongova zvepamuromo chete. Hatisati taona zvichiitika kunyanya takatarisa nyaya dzesarudzo. Hatina kuona kuvandudzwa kwemaitiro esarudzo dzisati dzaitwa, dzichiitwa uye dzapera. Nekuda kwekuti sarudzo dza 2023 hadzina kufambisa zvakanaka, tatora danho rekuti timbomira kupinda munaurirano dzekuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti ikwanise kubadhara zvikwereti.
Vatiwo kuti nauririrano dzekuti Zimbabwe yobatsirwa sei dzibudirire inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati zvaitwa neAmerica zvishamisi sezvo Zimbabwe yakakundikana kutevedzera zvayakavimbisa pakutanga kwenhaurirano idzi.
America ndiyova yekutanga ichaita izvi. Zvimwe zvichateerawo. Zvakanyanyofara neEuropean Union because European Union haina kufarawo nekubatsirwa kwakaitwa election rakapera. Haina kufarawo nekufaridza, haina kumufarawo nemabatsirwo akaita vanhu vayo vakauya kuzocherechedza kusarudzo dzemuZimbabwe muna August gore rapera.
Izvi zvatsinhirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara.
Kuhodwa kwemaelections yanga iri imwe benchmark yanga iripo yanga yakaitwa agreed on. But takaona after my elections masangano akadasana SADC nana EU wakaburitsa ma observation report asina ku akashoropodza my elections
asi vakafano bata chigaro chemukuru muofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vati havanetsekani kana kuvhunduka nezvaitwa neAmerica vachiti Zimbabwe yakaita sarudzo dzejekerere.
Mumatanda anozotorwa nedzimwe nyika pamusoro paizvozvo hatinyanyonetsekana navo kana kuvatarisisa. Tinongoti aiwa ngavaite sekuda kwavo, asi isu tinongoramba chiwana dzimwe nzira dzekufambisa nyika yedu mberi tichienda kunge tichakatungamirawo namunangagwa.
Amai French vatiwo nekuda kwokusatevedzera utongi hwejekerere hukama hweAmerica neZimbabwe hwaita manyama amire nerongo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would say that I would characterize the relationship as
hauna kumira zvakanaka. Zvimwe zvakanganisa ukama inyaya yekuti hapana zviratidzo zvekuti Zimbabwe inoda kugadzirisa kuti kuve neutongi hwejekerere. Izvi zvinobuda mumabatirwo akaitwa sarudzo muna nyamavhuvhu wa 2023.
Asi bato reZANU-PF rati Zimbabwe haina daka neAmerica nekudaro vachamirira kana America yoda kuita ukama nenyika. Hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuhurumende sezvo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaJane Van Muswere vanga vasingadairi nharembozha yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti danho ratorwa neAmerica richapa kuti upfumi hubva hwatonanga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo mitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva nezuva iri kuramba ichikwira munyika, sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yavibuda mari inoita madhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 3.6 million Zimbabwe dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri nezviuru kubva muzana kana kuti 22.6% ichibva pamadhora emunyika 2,958,460 mwedzi wapera. Mugwaro rarakaburitsa nezuro sangano iri rinoti mari inodiwa nemhuri imwe chete mumadhora ekuAmerica yakadzikira kubva pa$495.04 yaidiwa mwedzi wapera ichisvika pa$440.79 nekuda kwekugadzikana kana kuderera kwemitengo yezvinhu zvinotengeswa nemadhora ekuAmerica. CCZ inotiwo zvakanyanya kukwidzwa mari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu zvinosanganisira makabheji, sauti, matomati, hanyanisi nemafuta ekubikisa zvichikonzerwa nekudiwa zvakanyanya kwezvinhu izvi munguva yezororo rekisimusi. Mukuzeya nezvenyaya yekuira kwezvinhu iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Nyaya yekukwira kwaitika ma prizes kana kuti shopping basket pamuri. Inyaya yakataurwa ne labor gore rakapera. Minister apa akataura nyaya ye budget achikwidza mitero pane zvinhu zvese zvatinoshandisa. Takazvitaura kuti izvi zvichabaya kana kuti zvichanetsa ma end users kana kuti vanoshandisa zvino. Hazvina kunangana nepe mabusiness.
Sei muri kudaro vamoyo?
Zvatinoziva isisu ndezvekuti vemabusiness hapana zvavanoruza kana ungakwidza mitero. Saka government painokwidza ma taxes. Ma taxes aya harwadzi kana kuti haurai mabusiness. Anodorwadza muhome vanhu zvavo vanotenga vanhu varombo. Ma taxes anobhadharwa kunyanya nevarombo. Vemabusiness zvavanoita ndezvekuti any cost inoitwa mubusiness, they just pass that cost kune munhu anotenga. Ndizvo zvinoitwa mubusiness.
Asika, tiri kuona kuti mari inodiwa yakwira kune zvinotengwa neZimbabwe dollar, kwete zviri kutengwa neUS dollar. Zvinorevei izvi?
Zviri pachena kuti vemabhizinesi vari kuencourage vanhu kuti vashandise mari yekunze. Zvavari kutaura kuti madiscount inzira yokuti kuvanhu chibhadharai maservices kana kutenga zvinhu nemari yekunze. Zvinoreva kuti mari yemuno muZimbabwe iri kurambwa. Vari kuiramba vakawanda nezvigunhu kana kuti vari kuiramba vakawanda nekuti kana uchitenga nemari yekunze unopiwa discount. Asi zviri pachena kuti Zimbabwean currency iri kutorambwa nemarket kana kuti ndeve mabhizimisi.
Tiri kuona vamoyo kuti mari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu yakawanda kana ichinge iri mumadhora emuZimbabwe, asi iri kunzi yakatodzikira kana vachishandisa mari yekuAmerica. Zvinorevei izvi?
Kuti shopping basket yefamily inenge iri pasi kana uchishandisa US dollar kufura kana uchishandisa mari yemuno muZimbabwe. Zvinotoreva zvazvo kuti vemabhizimisi vari kuencourage vanhu kuti vatenge nemari yekunze. Ndizvo zvinotoreva. Asi vashoma maZimbabweans achiri kutambira mari yekunze iyo zvino.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende inoti yabata zvimwe zvikoro nemhosva yekumanikidza vabereki kubhadhara mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica, kudzinga vana vanenge vasina kubhadharirwa mari dzechikoro uye kubhadharisawo mari dzezvimwe zvirongwa zvakaita sezviri kunzi toilet fee neextra lessons. Izvi zvinotevera kushanya kwakaita nezuro gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai moyo nevakuru mubazi ravo munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare kunyanya, vachiona kuti zvikoro zvainge zvavhurwa zvakanaka here. Zvimwe zvikoro zvabatwa mumambure aya zvinosanganisira Allen Wilson High, Chinoi 2 High, Manyame Primary, Chirodzva Primary neTafara Primary School. Hurumende yakagara yayambira zvikoro kuti zvisadzinge vana vasina kubhadhara mari kana kumanikidza vabereki kubhadhara nemadhora ekuAmerica chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zazininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchools Development Association vaBani Manokore kuti tinzwewo maonero avo.
Nezvatinotarisira hongu hurumende yauya nechirongwa chekuti tisunge zvikoro zvekubhadharisa mari dzemaUS dollar chete kana zvimwe zvibhadharwa sematoilet fees nemaextra lessons. Tiri kuti isusu baba tasvika pastage yekuti iyo hurumende nevabereki vambogara pasi vaimboita dialogue, open dialogue, vahurumende on one side, vabereki nerimwe divi, nevadzidzisi nerimwe divi, tombotaura kuti tiise pfungwa pamwe chete kuti tione kuona kuti dzidzo yedu inga vandudzike zvakaita sei maringe nenyaya idzodzi dzemari nenyaya dzewelfare yevadzidzisi hongu.
Izvozvo munoona zvichikwanisika here tichitarisa kuti zvikoro zvacho, vabereki vacho, vadzidzisi vacho vese vane zvinyunyuto panguva ino?
Tiri panguva yakaoma yekuti tiri kutsvakwese vadzidzisi kana vane zvitsutsumwana nehurumende anove ndiye employer wavo, vari kuuya vorwadzisa vabereki kuno kudzimwe dzenguva havadzidzi. Nguva zhinji vamwe havadzidzisi vana vanenge vakagara vachimirira kuti vaite maextra lessons avo chajamari ikoko. Mubereki ari kutasironza abhadhare mari yemaextra lessons obhadhara levhi zvekare. Zvikoro kumasdcs kwatinenge tiri vatungamiriri tinenge takaita urongwa hwekuti patengwe macheya evana, patengwe matebhuro evana, patengwe zvimwe zvinoshandisa kuti dzidzo yevana ivandudzike. Tiri kutadza kuzviita nokuti mari yedu haisi kukwana.
Asiwo kana hurumende ichiti kwese kwese ngakushandiswe mari yemunyika, zvinozotadza kutengeka sei zvinodiwa izvo?
Tikachaja mari yedu kazhinji iri mumari yemuZimbabwe, uko tiri kuenda kunotenga zvinhu zvatiri kutenga hazvi kutengeswa nemari yemuno. Vari kutengesa vakaisa madzao nemari yekunze, ende mukanoona exchange rate yavo inenge yakakwirisa iri yekumusika mutema, zvekuti mari yamunenge maenda nayo inenge yashomasa shomeni shomananasa zvondaizokwanisa kutenga zvinhu zvamunenge mafambira kuti munoda kutenga. Saka ndimuchizoona dzimwe dzenguva vakuru vezvikoro nemaSDCs vanogara pasi votsvaka dzimwe nzira dzavangaona kuti vangaitei kuti mari ireizike, kuti zvinoda kuitwa pachikoro zviitwe basa rifambe.
Hamusi here munenge mave kutakudza vabereki mutoro wakakura, ivo vakatoremerwawo?
Hurumende inenge ichititeedzai mutemo, saka pane pachida kuti pagarwe pasi toona mamiriro anenge akaita nyika. Handisi kuti zviri kuitwa nezvikoro zvakanaka, kwete, tinofanira kuita zvinhu zvepamutemo, asi ndiri kuti hati ngatigarei pasi toonesane hurumende yombunzwawo zvinenge zvichiitika pasi, kuti tiise musoro pamwe toona kuti tinobuda sei mumatambudziko atinenge tiinawo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro reSchool Development Association vaBani Manokore, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera hwave kuda kusvika kumazana matatu kubva zvatanga kupararira chirwere ichi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari kushanda nehurumende kuedza kupedza dambudziko iri. Chirwere ichi chakatanga kupararira muna kukadzi gore rapera kuChegutu, uye iko zvino chave mumatunhu ose enyika. Nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere ichi yave kukonzerawo kusagadzikana munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa, idzo dzinoti dzave kunyatsoongorora vanhu vari kubva kuZimbabwe pamabhodha. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMafume.
Tine urombo nenyaya yekorera yaiitika munzvimbo. Nhasi ndanga ndichiwana briefing kubva kumakurukota edu anorwisana nekorera, madoctors edu vandiudza iwo kuti korera nekutanga taakutomboikunda, asi nekuuya kwemvura yava kusumukira mbijana.
Muri kuita sei kuedza kugadzirisa dambudziko iri vaMafume?
Taakuwedzera mvura yatinobudisa kubva kumoto Jeffrey. Tine mari yatakapuwa nehurumende, tine mari yatinoshandisa isu tichange tichiunza mvura kuvagari yakawanda. Starting from tomorrow vanhu vachange vachiona mvura ichiti wedzerei, tichiramba tichisustaina kuti tipinde mugore zvatine mvura yakawanda. Uyezve takuita dambudziko remari infection, vaya vakamborwara pekutanga vanenge vaakurwara futi nenyaya yekorera. Tinoda kuti tivadzividzire vasaramba vachirwara futi nenyaya yekorera.
Vanofanira kuita sei vanhu kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanofanirwa kuona kuti mvura yavari kumwa yakachena, yabhoiliswa, nechikafu chavari kudya, mafruits awa nezvimwe zvakadaro zvofanirwa kutanga zvasukwa. Asi tichange tichiona kuti mvura iinde kuruzhinji rwevagari vemuHarare nekuwedzera kwatichaita machemicals kutenga. Iko zvino tokurudziravo vane zvikwereti zvekanzuru vakafanana sehurumende, mabhizinesi nemaindividuals vabhadhare zvikwereti zvavo tinge tichiwana samvura kuwane. Saka mari iyi ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kumaresidents.
meya weguta reharare wa Jacob Mafume vachitaura variparurare muharare. Sezo tichitema tina divira takarerekera, tabata wa mkuru werimwe sangano reva gari vemu harare, reharare Residence Trust wa Precious Shumba.
Kuona kwa tiri kuita ndekwe kuti munzimbo zhinji, munzimbo dzinogara weru zhinji kunyanya kuma high density areas. Tiri kuona kuti masueji arikusiwa asina kugadziriswa.
Vashandi vekanzuru vanenge varipi vakadaidzwa havasi kuuya here?
Tiri kuona kuti wagari kunyangwe wakapa mareports kuma district offices ekanzo masuwa arikusiwa achirasika. Washandi wekanzuru wanouya vachitarisa wodzokera vasina kugadzirisa dambudziko. Saka idambudziko guru ngekuti mukati menzvimbo zhinji tiri kuona zvakare kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura richakanyanya ngekuti nzvimbo zhinji idzo dziri kushaiwa mvura. Saka kana tichida kurwisa dambudziko rekolera tinofanirwa kunge tichiwanza kuwaniswa kwemvura kuwagari.
Ko kana mvura yacho isipo?
Kana mvura isipo zvinoreva kuti rinenge ratowe dambudziko. Masuweji mukati menharaunda zhinji ari kusiwa asina kugadziriswa. Zvinoreva kuti tine dambudziko guru rinofanirwa kunge richitariswa rigadziriswe.
Nzvimbo dziri kunyanyoita dambudziko resiweji ndedzipi vashumba?
Tine suwa iri mukati menzvimbo dzekuwadzana, kuwadzana 5, kuwadzana 6, tichienda kumapadhoki uko. Kune sueji yakanyanyisa yekuti munharaunda wagare wawe kutoshaya zvekuita nazvo. Nekuti mukatenderera mese munogadzirwa sueji, pawanouya wekanzuru havasi kuisa kana mishonga kuitira kuti pasanyanyowanikwe nyaya yemuchetura unobva muchina imomo. Kana vakange vagadzirisa dambudziko hazvisi kugadzirisika. Saka kunana Rugare Kambuzuma Mufakosi budiriro Glenview, masueji kana achinge ariko akawandisa hatisi kuona achikasika kugadziriswa. Saka mashoko ari kutaurwa nameya mashoko akanaka anoratidza chiwimbo chekuti vari kuda kugadzirisa dambudziko. Asi tinoda kuonawo washandi wekanzuru vachichinja maitiro avo, vachichinja hunhu hwavo.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuharare reharare Residence Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muharare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba nzvimbo zana nemakumi mashanu matunhu anoti Khan Yunis muGaza neimwe inonzi Magazi. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu makumi manomwe vafa, vamwe zana nemakumi matatu vakakuvara. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kushanya mudunhu reMiddle East. VaBlinken vari kuedza kuti hondo pakati peIsrael neHamas isapararire mudunhu iri. Asi pane kurwisana kwakanyanya pakati peIsrael neLebanon. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nematatu zvine mazana matatu kana kuti 23,300 vafa muPalestine. Izvi zvinotevera kurayiwa kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri muIsrael. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaFarai Pasipanodya avo vane kambani inoita zvekuvaka ichishanda nemamwe makambani akabudirira kare.
Basa rizeta kuno ku South Africa, tita zve building, tikatoridzidzirawo kuno ku South Africa. Handina vamwe ndobatsira hangu ku Zimbabwe, ndobatsira ndavamwe ndinoshanda navo. Vana veZimbabwe ndoshanda navo pakondera kapa ndokushanda ipapa. Kondera kande yangu.
Mune matambudziko amuri kusangana nawo here nawo mukuita basa renyu ikoko ku South Africa?
Matambudziko tiri kusangana nawo kuno ku South Africa akati wandei ndekuti mabasa achasi kuwanika zvakanaka naka. Vanhu vanoita zvebuilding vawandisa, saka varungu vachari kubhadhara mari dzakati kwamuchajano kutochema chemawo. Saka pari zvino zvinhu zvinatotimirira zvakanaka tiri mumasango.
Mava nenguva yakadii muchiita basa irori?
Tava nenguva, ndingatoti ini zvangu nevapasi ndakabva kuZimbabwe mu2008. Chinobatika chiripo zvacho but hazvisi kunyatsokuita zvakanaka naka.
Chii chamungati madzidza nekugara kwamaita nekushanda muSouth Africa?
Chandadzidzawo muno muSouth Africa experience yebasa rechikondiraka. Experience aiwa takabva kuZimbabwe tisingazivi, asi nekuda kwekutambudzika takashingirira takugona kuitawo chimwe chinhu chekuti nemurungu unogona kugutsikana. Ndezvimwe zvandinenge ndakuudza mhuri yeZimbabwe.
Tinonzwa zvizvarwa zveSouth Africa zvichichema kuti muri kuzvitorera mabasa uye muri kuparadza mhosva nekuita zvimwe zvakaipa. Zvii zvamungataura zviri kuitwa nevana veZimbabwe?
Nyaya dzokutora mabasa dziriitaugwa. Nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vandachimbotaura nezvavo pamusoro pekuti ngatizive zvatafambira. Vamwanda zvokutoba muno muSouth Africa mumazizhinji dzekuimbavha. Tanguva yanodzi panenge pabiwa somutini paya paya. Panongoti maZimbabweni ari panombaaeriya panapa ngaatiregwe zvunhu kwati ngabve muno. Saka macharejetura muna muno muSouth Africa akatirebei zvokuti hesi zvinoda kumwa ari kupindira. Ndinokumbirisa vana veZimbabwe kana vachindihwa vateerese kuti ngatisiyanei nezvekuita mhirizhonga. Ngatizive zvatakafambira muno muSouth Africa.
Zvimwe zvamungada kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite vari kunze kwenyika, kwete muSouth Africa chete asi vari mudiaspora?
Chindoda kukurudzira zvikuru kuru kuvana veZimbabwe ndechekuti kana tauya kuno kudiaspora ngatizive zvatafambira, nekuti vamwe vazhinji vedu vanosiya nezvekutsvaga mari vatisikiri nevakadzi vemuno muSouth Africa vachikanganwa mhuri, vachikanganwa vabereki. Saka zvikuru sei ndokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatizive zvatakafambira kukabva mumatambudziko akatai kuti tarisana nesu muno mukati meSouth Africa. Zvinhuongo hazvisi kunyatsa kubhalanzira munhu wese, asi paunenge waona pashoma ipapo wakagona kubatsirawo vari kumusha vabereki nemhuri, tinonasa kuti zvinogona kufamba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafarai pasi panodya vachitaura vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvematambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, uye tichazoyawo danho rehurumende rekuti vana veZimbabwe vari kunze ava vakwanise kuwana magwaro ekufambisa kana kuti mapassports kunyika dzavagere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. America inoti yageza maoko saPirato panyaya yekubatsira Zimbabwe kuti ikanganirwe zvikwereti zvainazvo. Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti harisi kushaya hope nedanho ratorwa nehurumende yeAmerica. Mari inodiwa nemhuri pamwedzi kuti ikwanise kurarama inonzi neConsumer Council of Zimbabwe yawedzera zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Taboka Ncube munaudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mngela ange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 3 ziwandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemedika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisele eZimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazwe omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotsha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola laseMelika kuphela. Lokhu kuveze namhla iliphephandaba leNewsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kuretsa Primary, Kuwatsana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqhayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola leMelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola eMelika, i-$17,000 eJoyce Lundika High School okobulawayo ngeviki edluleyo, njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe thina ezalo zeZimbabwe asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest yokugcina imali yebhenki, so kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali igcinwe emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezizigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi isikolo zisanda kuvulwa?
Ayikadele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaka imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo, uthenga igrocery kumbe udinga iphetroli yamabhasi kumbe ubhadala izisebenzi ukuthi ibhenki ike belishupha. Yikho ngoba nje bazele bezama ukugcina imali yesikole. Kodwa njengoshintsho nje ukuthi hayi ingozi wakafesi.
Uwona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku, ikhona yini imali?
Hayi imali na kuthiwa khona imali emabhanga. Kuyakuthi singakuthole amagondi nokuthi hayi la vele yabonakali la vele khathi samabhanga lawo sebezivame ukusebenzisa ngokugcina amadola ahambelana nokuthi wona yasiseke khona. Futhi phela siyazi ukuthi izikolo azivamanga ukugcina imali lama-building society amabhenki okwakha imizi bafaka kuma-commercial bank. Yikho akayingeke ijelakale imali yakhona ngoba yiyo phela abaye beyifanele.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana okwenzakala ngaloya myaka abantu abalahlekelwa izimali eziningi kakhulu. Kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga?
Kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe. Kuyahlupha ukuthi alihuke liphendule. Siyohambelana nokuthi imali yakhona ivele iyakikhona ma iyingeni. Imithetho eyenziwa yibhenki enkulu i-Reserve Bank nabomthilincube nxa ingavele ibilokhu iphikisana iphoqana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba omunye womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana. Ngikhola kuzathatha isikhathi owakhathesi hhayi abantu balokhu thina lokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 eseHarare. Idolobho lakoBulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lecouncil yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa locouncil kaward 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula betuketa litumayo ukuthi bebonana naboMinister wabomeya uTom Clark. Chairperson of Future Water, Chairperson of Engineering, Operator of Engineering, Bahamba, endaweni yamanzi.
Udaba lolu lina njengomunicipala lalwamukela njani?
Kwaba lama views ayishiyene imbono etshiyene phakathi kwama-councillors. Kodwa-ke umbono wayo ugxume kwi-committee committee resolution e-Future Water. Kwakumele khona ukuthi kuyenzelwa i-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali be-financial impact edamu lona lelo. Kuzokhangelwa-ke ngento-ke ezibamba-ke ngezomthetho the legal framework pertaining to everything ke nxa sikhulumisana nokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo dama. Kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi sakithi sonesani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis sit ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni. I-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuze sihotshe amanzi sukakholani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi ifuse ukuthi kade ingoma ide. So ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nanka amanzi kagwayisha njani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhashana sonesi esifitshane ukuthi uBulawayo yathola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngoba kokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza, kwezinda ukuthi ngama highline areas lapho ukuthi bese singavula abantu kafike ndawu ikhona indawo esemganini kube nkulumani lase country park ezingafinyelele ukuthi ambe finyelele efike khona ama water kiosk afake khona la mabhoni.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila ka ward 9 kobulawayo ubexoxa ecincweni le studio 7. Elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
In the dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. But as I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would say that I would characterize the relationship as estranged between the government of Zimbabwe and the United States, partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe yiMelika lizabuyisela eleZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezikweleti seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi ilesay World Bank, ilesay u-IMF njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweleti lawo. So ukuphuma we-America kumbe ungaphatheki we-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese kuphazamisa inkulumo lesi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi uphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyawazi ukuthi i-America le Britain lamanye amazwe asentshulalanga ezikhathini eziningi benza izinto zawo bebonisana. So silethembele ukuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le America ukuze ibuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le-European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo eleZANU PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga. Zimbabwe.
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 eGaza Strip la babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ukuthi ngama-terrorists.
Abogatsha lwezempilakahle emangweni ophansi kombuso weqembu eleHamas eGaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaselweni okwenziwe libutho ele-Israel kusukisela izolo ntambama. Lolu gatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathithambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele Israel ukuthi lingaphongi ukuhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyakenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele Israel lona selibulele abesiPalestina abangaba zinkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300 la chaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababeyizisebenzi zenkampani emba amalahle ewange eyeJongjian Investments abaxotshwa umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lobe sithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani bezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayena linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa le Studio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi umnumzana Mbwana Makawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanika one day notice kunapho khona bathi no umsebenzi awusekho kodwa na umsebenzi awukhona sathi oh no problem sathi saxhuma sawuya ezindlini. After 2 days sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-pistop bebhadora khonapho khonapho keshini yendi abanye basuswa basebenzela emopane ngale ngathi abakhutshwayo sathi ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo yatshela ukuthi imali zenu definitely izangena month end ka-October. Sathi no problem njengoba lisinikezelethi yenze lisinike imali zethu masinya masinya. Bathi no problem phese senje senje sirani kwiro Inazizonge, ite inamalifu deizili, wata kundi kwa kukungi ni kuna hapo, kati no problem. Aifange na nga yamalifu deizi, lema benefit, kwa ngena imali, ita excelenzera, I think this is from 1 October to kuna hapo, ita kuna kuna, ita miswa kuna kuna hapo.
Namushage, guhini owenza gele?
Namushage, chinagisa ambye ngale, sifuni ya uja, imali zetu, ndio kusho kwa wabu, nimande, uesiti imali zenu, by yei, esite izolo, Tuesday, giza ngena, zonke, chinagati, no problem, kwenye ngale chonji hali, hai, sachona ila nga si cheka mafoni, ma balance, une agula luto, namushage, matuda, sambe, nini sonke ni ama ex-employees, ala nga tola, kende la vanya, futu ala sevenza, ala nga tola, kwa hivyo, vya nini panche, na hapa, See, yabo ngene waphuma khamsathi a ngono kube labantu abayi 3 ama ex employees kuhambela ku office yakho una mchina lo HR yalaba ama ultimate lethe na punch bizwanani ukuthi ikho yini waphuma bahamba la kumakhosha banale then base senda message ku group laba esikhona phe uliphethe nokuthi mhlaka 431 oro after 31 so you could have urum sindi kuna kona hapo ki before 31 answer to check ifuna data ifuna namu sero kusaka
umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenze zaxotshwa umsebenzi emgodini we Jong Asian Investments ubexoxa le Studio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Mpala, unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Dubo lolu lukhanya luyaqhubekela phambili kuma mines amaningi alapha eZimbabwe, especially ama Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa, bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kuleli zwe labo elise China, ngoba ngapha basibona ngani si ku cheap labor. Into enje into eyenza ukuthi thina sizobuhlungu sithola sikhala ngesikhathi esiningi, into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sisiya ku HR namhlanje ema office ni eJongjani, indaba yokuthi ama HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama employees bazanikwa nini ama terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku SI 152 of 1990 ukliwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lo kade abantu bekhala from last year, abanye bahambe kuma Christmas benganikwa ngama terminal benefits. Sikhuluma manje kaba kaninikwa yiko sesilithumela ipaper elithiwa kubazanikezwa mhla ka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi ezohlangothi lozokwenjiwa? Sikhanyela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe iLabour Act lama Special Instruments, ngoba abantu laba manxa ungaba explainela bayenza ngani vele into ekhulumayo kayiyenzi kayikho ka exist, but nasiyabonisa ukuthi no umthetho ka hulumende nga ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe, ngani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi semkhambise emapoliseni ukudimanda isalary yakho umkholo wakho. It's not a criminal matter, it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe. So ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe, kuna kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungena kuqabana.
Umnumzana Prince Mpala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemgodini Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungula amabhizimusi okusebenza khona abantu abaningi efumugwe esabelweni seMathebeleland South.
Idiaspora ngihambe ngomnyaka ka-2001 ngafika nami njengokuke asika ngalinda i-onsemity sasebenza hhayi kwasokufika izinto sezingali ziyancezeka umuntu esehlalahlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasefisa ukuthi hhayi ngizama ukuthi ngilengise lakhenzeka khona ma ngithi ngikhangele umumo omazweni hhayi akusiwe umuntu engiyithandayo for impilo yami. So ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethi ngibeka amasenti ukwenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya. Ngiqale first ngayakha hhayi ngingakayathi ngiqale ngahlangana nenkosikazi ngatata elokhu elapha ekhaya ngazama ukuthi ngilungise lamaphepha ukuthi andilandile phethi amaphepha hhayi athathe isikhathi eside. Ngase ngithi hhayi why this my waiting asiyakhe sibe nomuzi emakhaya akhumuze kuhle kakhulu. Babuya bazosincedisa abantu ukuvula kanye nokushada kwethu kwesinto esakwenzayo. Sabona laphana u-Ezra Chika wayesikile, sazibona lathi sesikwi-Studio 7 enyezini kwaba kuhle kakhulu.
Kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho? Sizokuthiwa usule zitolo, usule nkomo, usule into eziningi, akusithele ngamafutshane.
Ngisiya kulokho, ngisadlula kulokho, ngisiya nge-step. Esokugcina yilesi esisiqale kathesi isitolo. Sathola isend efumugwe business center ngomnyaka emibili edlulileyo. Saqala ke ukwakha ngo-December ka-2022 umnyaka ka-2023 besiyakha size saqeda ngo-December naloo ka-2023 kodwa nakhona asisebhelelanga ukuthi kuphelele tu kodwa hhayi sasesivukele ukuthi sivule abe-helth babuya bazoyi-inspector bathi hhayi kulungile singavuli sasesivula-ke so sibe elokhuzeni i-supermarket izovula end of ekuqaleni kaFebruary and then kuzova le-butcher njalo bayivula ekuqaleni kaFebruary. I-cocktail bar isisindinezele ziyaduma sikhuluma njengamanje.
Ye, nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu. Sitshele ngamafutshane ngakhonapho.
Ayi, imisebenzi ibe mningi kakhulu ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngingathi ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors first kwabuya abagebhayo i-foundation kwabuya abane-foundation kwabuya abe-concrete kwayakwaya babuya abatshayitina ba-extendela baze bafike ekugcineni abokudedelela kathesibe ngabe-plastering and then sazobuya abanye futhi abazofaka ama-electrical ukwenza ukuthi indawo siyilayithe namafriji wonke asebenze especially awedintsha lapho kuzahlala khona inyama.
Kuyini ongakutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya?
Kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazisele ukuthi ekhaya abasaphenduki. So kuya ngomuntu kodwa osalesifo sokubuya ekhaya. Ekhaya kuhle kakhulu. Yebo, i-understand ama-challenges akhona kodwa impilo yakhona is different. Abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakasha just for especially laba sebehamba isikhathi eside bezovakasha just see umumo ukuthi kwenzakalani bebone le development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya izinto ngale still have something lapha ekhaya ngoba let's say ungabaphetheya for the rest of your life. You know, mina difficult ukuthi yithi ngizaivesta everything phetheya ngapha lapho engidabuka khona abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zindunduma njengalokho esibizwa ukuthi laba abahamba egoli ababizwa ngokuthi yimgewu umuntu wahamba wageuke egoli azange wavuya ekhaya. Yikho engakuvumile kuzalokho ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngageuka. Angifisi ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo. Nakathesi manje ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lami ndoda loko ehambile kodwa ake yakwenza ukukhana kunzima kakhulu.
Hayi, phose lokugcina khonapho-ke Mpofu.
Abafowethu abazame labodadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo
engabe lendaba lento ze politics kwasuthi ye politics kangena development kuphela. There is a sector eshotayo la, i-sector eshotayo ishota ngabantu ababuya bezoinvesta, abantu bafana nathi esikhona ngayo iphethe tholathola amasenta angabokulala. Khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu, beyagedile umsebenzi, basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo, abazama ukuthi besebenze bekhumbule emuva.
Lo ngumnumzana Mehlu Limpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo nguThabo Kancube.